vachitaura pamarinda anovigwa magamba edu nomuchinoi apo paivigwa vahadlife tionioni nezuro vamuone vakati hurumende inoita seisinganzwi matambudziko ari kutarisana nevaimbove vari verusununguko kunyange nyika yakawana rusununguko makore makumi mana nerimwe chete apfuura vamuone vakati vamwe vavo vave kutemba kuti vakaenderei kuhondo sezvo vari kutambudzika zvakanyanya vamuone vakati nhengo dzavo hadzisi kurapwa kuzvipatara nemakiriniki ehurumende sezvakabvumiranwa asi mari dzavanotambiriswa ishoma uye nguva dzakawanda dzinononoka kuuya
tinoramba tichirwa kushushikana comrade minister handiregi kutaura misi nenguva kuti kurapwa kwedu kuri kunetsa zvakanyanya kuzvipatara hatina chipatara chinotitarisa kwatinoenda kwacho mari dzedu kuti dzitariswe panonzi vamwe vawedzerwa mari haisi kuuya nenguva vamwe vanotanga vapiwa isi yedu yozouya kumashure hamena kuti zvitoro zvatinotenga kune chakanzi pensina here kana taako tichizive tonotenga ikoko tisarambe tichitenga munotenga vamwe munenge muchidhuriswa zvino mari yedu iri kutora nguva kuti igadzirwe vakanyorwa pamapepa kuti zviitwe zviri kuramba zvichingotora nguva hatichazivi kuti chanetsa
vamuone vakati vaviga nhengo dzavo ina muvhiki rimwe chete vachiti vanofungidzira kuti nhengo dzavo dziri kufa nekufungisisa vakati chimwe chinhu chave kuitika ndechekuti hama dzenhengo dzavo dziri kutorerwa minda yavanenge vapiwa kana nhengo yavo yafa
sai vanhu vachiudzwa iye zvino chimwe chinhu chonyanya kutikuvadza dzanyaya dzestress ndikakutaurirai comrade minister maybe you are not aware tine vafo in less than 10 days muno mumash west vakaita zvimba ine vatatu makonde 1 vanetsika yekuti vakaona kuti baba wafa zvonzi hamuovhetu uye hapasisina voda kunotanga kunobatabata paya paya pamunda pemunhu apo tinotaura takamira zvakakwana kana paita dambudziko iroro amai nemhuri kasira yekutaura hatidi kuzvinzwa ende hapana anosvikapo ino
mumwe murwi werusununguko anoda kuzivikanwa nezita rekuhondo rekuti hiro anoti kurapwa kuri kunetsa muzvipatara achiti haana kumborapwa zvakakwana kubva paakabva kuhondo zvekuti akatosiya basa kuchiuto nekuda kwegumbo raakapfurwa kuhondo vachitaurawo nezuro wakare gurukota rematonaland west amai neri muriswa chikoka vakatiwo hurumende ichachengetedza chirikadzi dzevaimbove varwi verusununguko kuitira kuti dzisatorerwe minda
naizvozvo ranzwa kuti izvo pane munda vanga vakawanawo through the land reform handione kuti izvo chii chinoita tizvo isu sehurumende munda iwowo utorwe hatidi kuti izvo mufunge kuti izvo pane pamunouya kuzoshungurudzwa kuti izvo takuzotora munda kwete
mutauriri wehurumende uye vaimbove muri wehondo yerusununguko amai monica mutsvangwa vati nyaya yekubatwa kwevaimbove varwi verusununguko inyaya yanga yakakanganikwa asi iye zvino inyaya iri kutarisiswa zvakanyanya
these are issues which have been neglected in the past but right now the government is in full control to make sure that they address those issues
nyaya dzevaimbova varwi vorusununguko dzainge dzisingakosheswe kare asi iye zvino hurumende iri kuedza kugadzirisa nyaya idzi zvakasimba izvi zvinoonekwa nekufambiswa kwebhiri muparamende rinoona nyaya dzavo
studio 7 haina kukwanisa kuwana uwandu hwevaimbove varwi verusununguko vachiri vapenyu sezvo mutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vachiona nezvenyaya dzevaimbove varwi verusununguko munyika vavictor matemadanda vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini nunurai jena.